This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina ndira 15 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri nichitoyo zvinove zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nhasi vashanyira nhengo dzebato ravo mumusha unogara veruzhinji webudiriro muHarare, idzo dzakarohwa nenhengo dzeZANU-PF mukupera kwesvondo.
Dunhu reManicaland robuda nechisungo chekuti vaDidmus Mutasa vadzingwe mubato reZANU-PF.
Nasi tichatarisa mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi hwenyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dunhu reManicaland nhasi ravhota kuti vaimbova murongi wemabasa mubato reZANU-PF vaDidmus Mutasa vadzingwe nechimbi-chimbi vachinzi maitura avo haachaenderana nemitemo yebato. Musangano weProvincial Coordinating Committee uyu waitirwa kuMarymount Teachers College. Vakuru vakuru mubato iri vasina kuda kudongwa nemazita vanoti vapakurudzirei kuti vaMutasa vadzingwe mubato iri, wanonzi igurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa negurukota rezvedzidzo yepamusoro Muzvare Opa Muchinguri. VaMutasa vari kupomerwa mhosva yekunyomba musangano weZANU-PF nemutungamiri webato ravo vaRobert Mugabe, vachiti kongresi yakaitwa muna zvita yaisava pamutemo.
Nhengo dzeZANU-PF idzi dzinoti hadzisi kufara nekuti vaMutasa vari kurambawo vachizviti ndivo vachiri munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF, kunyange hazvo vaMugabe vakadoma vaIgnatius Chombo kuti vatore chigaro ichi. Pabudawo chisungo chekuti vaMutasa vasamirire headlines mudare reParamende pachinzi paitwe sarudzo. Vanoona nezvematongerwo enyika mubato reZANU-PF vaSevia Kasukuwere vaimbenge vambozivisa kuti hapana munhu achadzingwa pakapera kongresi yeZANU-PF, asi kunetsana kuri kuramba kuchienderera mberi mubato iri. Vanotsigira chikwata chiri panyanga chinonzi chinotungamirwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kuda kuti vose vaitsigira amai Joyce Mujuru vadzingwe mubato zvachose. Hatina kukwanisa kubata vaMutasa kana mutauriri wedunhu reManicaland vaSamuel Undenge kuti tinzwe divi ravo, asi vakasukuwere vaudza Studio 7 kuti vachiri vakamirira tsamba kubva kuManicaland panyaya yavaMutasa vasati vataura nezvayo. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi kuti tinzwewo maonero avo.
Zvaitwa neManicaland chinhu changa chakatotarisirwa, kunyanya takaringisa panyaya yezvanga zvichiitwa navaMutasa, zvikuru sei kutaura kwavakazoita kuburikidza norugwaro kwavakabudisa mumapepanhau vachiti kongresi haina kuitwa zvakanaka, uye vachiti mutungamiriri weZANU-PF vaRobert Mugabe vanga vaita sokurasika gwara. Ikoko kuitika ikoko kwakatongoratidza kuti vaMutasa mazuva avo muZANU-PF ava mashoma.
Asi izvi munoona zvichisiya ZANU-PF iri papi chaizvo?
Izvi zviri kungoratidza kuti zvemingatanga zvekuti zvinhu zvanga zvatotanga kuitika apo tanga takatarisana nekongresi yeZANU-PF yakaitwa muna December. Zvinhu zvanga zvatongoitika, zvinhu zviri kuramba zvichienderera mberi. Saka zvetiri kuona ndezvekuti ZANU-PF iri kuzunguziswa nenyaya yekongresi iyoyi, zvikuru sei inyaya yamai Mujuru, avo vakavotariswa zvekuti munhu wanga kuda masimba akabatwa navaMugabe.
Asi munoona here imi bato iri richipatsanuka nepakati nezviri kuitika izvi?
kutaura chukwadi ya kuchakubatu rakatu patanuka. Kune zira ya tingatoti rakapatanuka. Nukuti kupatanuka kusa wirana. Kwevanu kamismesu. Nchaka kibuona pa kuto patanuka kubatu. Asi kupatanuka kwa chuo. Vemu zangu pia fano kubata ni njira yavo. Njira yavo ndiye kujinga vanu. Zimba kwa wane itavanu. Akuzonya ni kuratiza kupatanuka kumengu kwa ikabatu.
Nyanzvi mnyadzo matongerwo enyika vachitungamira Media Center vaNST Mudzengi vari parunare muHarare.
Tichire muzano PF mutevedzeri wegurukota rezvakatikomberedza vaSimon Musanu vashaya. Vamusano vangava vane makore makumi mana nemanomwe ekuberekwa uye vashayikira kumba kwavo kuGreystone Park muHarare. Sandra Nyaira weStudio 7 ataura navapasirai mudhauya avo vanoshanda muhofisi yavakasukuwere.
Message to receive shogore kushaya kwa Deputy Minister Mangwana Nano, Deputy Minister Musanu wanga ari munhu akanaka chaizvo, munhu atasinza naye zvakanaka, takasinza naye kubva paakaiswa pachigaro nemukuru wenyika gore rakapera, saka rufu rwake rwatanzwa nokusina rwatishamisa chaizvo, rasikirwa nemunhu anga achisenza zvine simba chaizvo.
Mungava neruzivo kuti chii chatora vaDeputy Minister vaMusanu?
Tango receive shoko reku kwao makusena naye zvatotishamisawo chikonzero chaicho hatisati tanzwisisa kuti chii chaitika kuti zviitike.
Mungati ivo vanga vari munhu akaita sei mukushanda kwamakaita navo uye musati mashanda navo maivaziva vari munhu akaita sei?
VaMusanu vanga vari munhu anga akavimbika chaizvo, aiziva basa rake raita, vari injiniya by training, vaiziva basa ro nyanya panyaya dzataishanda nawo vasimba dzenyaya dzemvura dzeclimate change nyaya dzezveenvironment vazinzwisisa zvakanyanya.
Saka vacharadzikwa rini?
Kusati tava nezuva chairo chairo kuti vacharadzikwa rini, asi panopera zuva titaurira nemhuri yavo tichange takuziva kuti varikuradzikwa rini.
Vapasirai mudhauya vanoshanda muhofisi yavasevhia Kasukuere vachitaura naSandra Nyaira weStudio 7 vari parunare muHarare.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nhasi vashanyira nhengo dzebato ravo mumusha unogara veruzhinji webudiriro muHarare, idzo dzakarohwa nevanhu vanofungidzirwa kuti nhengo dzeZANU-PF mukupera kwesvondo, vakakurudzira kuti munyika muve nerunyararo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vatsvangirai nhasi vashanyira nhengo dzebato ravo mumusha webudiriro, idzo dzakatsvaga upoteri pamba penhengo yeMDCT inomirira nzvimbo iyi muparamende mushure mekurohwa kwadzinonzi dzakaitwa nenhengo dzeZANU-PF. Pasvika vatsvangirai mubudiriro, nhengo dzeMDCT dzabva dzabuda mudzimba ndokuenda panga paina vatsvangirai nevakarohwa ava dzichiimba. Vatsvangirai vashora kurohwa kwakaitwa nhengo dzebato ravo nevanofungidzirwa kuti nhengo dzeZANU-PF. Mumwe wevakarohwa ava vadozen meta mawana, avo vanga vakazara mavanga kumeso kwese, vaudza vatsvangirai kuti vakarohwa nenhengo dzeZANU-PF vakazvuzvurudzwa vasina kupfeka vakazonosiyiwa kumapurisa vatove musungwa.
Nyika ino iri pacrisis.
Ani munozviziva?
And the crisis yacho tese tinoiziva. Haidi kurovana, inoda kuti vanhu vagare pasi vataure kuti how do we solve this problem. Kana takambogara tese tikaita government of national unity, tikaunza upei hwakawanda hwakanaka kuvanhu. Why are we resorting to these kind of tactics? Ko vari kurova vacho vakawanda vakadzorera. Pozoita sei?
Mumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta vatiwo chiri kunetsa mubudiriro ndechekuti mapurisa ndiwo anenge ari pamberi panorohwa vanhu nenhengo dzeZANU-PF, uye vanoti ZANU-PF yatova nekamuzinda kayo panzvimbo yemabhizimusi pabudiriro 5.
Isusu hatingarambidzi kuti pari mashops pataungana torambidza mumwadoro patenge tiri tosvika torohwa, tonzi hamufani kugara ipapo. Hatina meeting yatinoita sechi mumwadoro takagara mumashops. Ngozwa chirohovha torohwa kandwa mubvuto nosuwo kandwa polisi. Saka isati kuziva zvinotenderwa zvinobvumirwa here munyika. zvinhu zvakadaro hatizvizva zvakasainwa pa kuti munhu ana akwanisi kuita zvaanoda munyika ino.
Zvichakadai vatsvangirai vakurudzira kuti munyika muve nerunyararo. Vakurudzira vechidiki vebato ravo kuti vasakonzerawo mhirizhonga vachiti kurwisana hakuna zvakunobatsira. Pavapedza kuona vanhu vanomwe vakarohwa ava, vatsvangirai vaendawo kukamuzinda kezanu PF kare panzvimbo yemabhizimusi pabudiriro 5 panonzi pari kushungurudzwa vanhu nenhengo dzezanu PF. Zvinonzi vemakombi vari kubhadhariswa mari nezanu PF kuti vakwanise kushanda, uye vanotengesa mumusika vari kumanikidzwa kuenda kumisangano yezanu PF. Vatsvangirai vanga vachiunganirwa nevanhu pazvitoro izvi vanga vachivafarira, asi mufaro uyu hauna kuzotora nguva sezvo nhengo dzezanu PF dzanga dziri pakamuzinda aka dzabva dzatanga kupopota, vamwe vachishandisa mazwi atisingakwanisi kuburitsa pamhepo.
Ndoda kuuya kuma law enforcement agencies of the country. The constitution is very clear kuti you shall not be partisan. Munofanira kuita uphold the rule of law, zvichiraizvo kuti munofanira kumeka sure kuti mutemo hawa apply ku MDC chete, una apply kana kuzanu. Don't try to promote chaos and impunity. Yatiri kuona zviri kuitika kuzanu. Tinoda nyika yakaino unyararo. Tinoda kuti tese tibudirire. But hatibudiriri tikaramba tiine crisis yakadai. Zanu must accept responsibility.
Zvichakadai vakarohwa veMDCT ava vanoti sachigaro vechidiki muprovhinzi yeHarare muzanu PF vaGodfrey Gomwe ndivo vari kukonzera mhirizhonga mubudiriro, asi vaGomwe vanoti vamachingauta ndivo vari kukonzera mhirizhonga iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaGomwe kana kumutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo. Vatsvangirai pamwe nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vanogara vachikurudzira kuti nyaya dzemhirizhonga munyika dzipere, asi zviri kuita sekunge vatsigiri vavo vari kuisa zvimiti munzeve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vashandi vekambani yeZimbabwe Agricultural Society, iyo inoronga zviratidzwa zvikuru zvekurima munyika zveHarare Agricultural Show, nhasi vatanga kuratidzira pamuzinda wekambani iyi kushowgrounds muHarare makare, vachitsutsumwa nekusapiwa mari dzebhonasi regore rapera pamwe nekushandiswa kwenguva inodarika yakatarwa nemitemo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vashandi ava vange vachidarika makumana vaungana pamuzinda wekambani iyi vachiimba nekunyomba vakuru vebasa vachiti vari kuita uori pamwe nekuvadzvinyirira. Sachigaro wevashandi Vafiso Mbano vati zvinorwadza kuti kambani yakangotora danho rekuvanyima bonus nekuderedza mari dzavo dzekubatsirikana vasina kana kumbotaura nevashandi.
Anonzi mai atakakatirwa mabenefits ese akakatwa pasina notice pasina chii. Zvanzi tavhara. Varingoti kambani haina mari. Papi pacho. Tipei mafigures acho anoratidza kuti kambani haina mari. Havadi. Isotoiziva kuti kambani inoyi pane ngoda pano. Panapo ndopa vanomora kana.
Vambano vanotiwo kutanga mwedzi uno, kambani yakamira kubhadharira vana vavo mari dzechikoro uye vave kutenga chikafu icho vaimbopiwa pachena. Vanotiwo mari dzedzimba kana kuti housing allowance dzakadimpurwa nepakati, uye kambani yakazivisa kuti vanogona kumiswa basa nguva ipi zvayo. Vati vakuru vekambani iyi vakavaudza kuti zvinhu zviri kunetsa munyika zvekuti kana hurumende iri kunetsekana kubhadhara vashandi vayo, nekudaro kambani yavo yakaomerwawo nezvinhu. Asi vashandi ava vanoti havabvumirani nevakuru vakuru vekambani iyi kuti kambani iyi haina mari, vachiti inowana mari nenzira dzakasiyana-siyana. Mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita sezvo achitya kudzingwa basa anoti pane mari yakawanda inopinda mukambani apo vaimbi vedzisvondo vemakambani akasiyana-siyana vanoshandisa nhandare nedzimba dzakawanda dzekambani iyi dziri pashowground. Anoti semuenzaniso kushandisa nhandare yemain arena kunopinza madhora zviri pfumbamwe pazuva rimwe chete.
Main arena 9000 for a night but ozoti hapana mari 9000 ikaenda kuti and we had to do pane mamwe ma investments wakaita outside the country 9000.
Vampano vanoti vacharamba vachiratidzira panguva dza One Muscat zuva regarega kudzamara zvichemo zvavo zvatambirwa. Vanoti izvi zvikaramba vachakwidza nyaya yavo kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Tichatoronga mamwe mastrategies ari more than what we are doing. Akasimba patron wedu ndiMugabe, president venyika inoyi. Tichasvika kwari netsamba kuti unozviziva here zviri kuitika. Corruption iri kuitika panapa. Corruption varikufamba nemapango emazimota because of our money. Iva havapa, ndinoona. Kana uchida kuti retrencher, ngavati retrencher, varipe mari dzedu, togona unotengesa umatomas, toona kurarama.
Mutauri wekambani Muzvare Hidha Madombwe, varamba kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi vachiti vakuru vakuru vekambani iyi, pamwe nekomiti yevashandi, vane nhaurirano dzavari kuita dzakanangana nekugadzirisa zvichemo zvevashandi ava. Kambani iyi ine vashandi makumi manomwe. Nyaya dzakaita seidzi dziri kuwanda munyika sezvo zvinhu zviri kuramba zvichipa munyaya dzeupfumi, uye makambani akawanda ari kuderedza mari dzinotambirwa nevashandi kana kutotadza kuvabhadhara kwenguva yakareba. Svondo rapfuura, vashandi vekambani yeCaps Holdings vakavharira vakuru vekambani mumahofisi avo kwemaawa akawanda vachida kubhadharwa mari dzavo dzemihoro idzo vasina kuwana kwemwedzi makumi maviri yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat rinoti inflation yepagore yakadzika kusvika pa -0.80% munazvita 2014 kana kuti gore rapera ichibva pa 0.78% mugore ra 2013. Sangano reWorld Bank rinotiwo upfumi hwenyika hunogona kukwira ne 3.2% gore rino. Sangano iri rinotiwo upfumi hunogona kusvika pa 3.7% muna 2016 uye hwozodzika kusvika pa 3.4% muna 2017. Mutungamiri mukuru weStudio 7 ataura nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vaMasimba Kuchera avanoshanda nesangano reCenter for Disability and Development kuti tinzwe maoniro avo.
Takatarisa zvirotaura neWorld Bank zviri kuratidza kuti vari kuonawo maonero atikuita kuti upfumi hwenyika pari zvino upfumi husiri kunyatsofamba zvakanaka, tingati upfumi huri kutatarika. Saka mafiga dzakaita sana 3.2%, 3.7% kukura kwakanaka zvako, asi tichibva patiri kubva pekuti upfumi hwacho nahwanga hwanyanya kuita hwoko.
Pane zvingaitwa nehurumende here kuona kuti inokurudzira kukura kweupfumi hwenyika?
Tingati dambudziko riri kuitwa nehurumende inyaya dzezvematongerwo enyika. Kurwisana kuri kuitika muzano PF kunokonzera kuti upfumi husange huchifamba zvakanaka. Asi hurumende zvainokwanisawo kuita chekutanga ndechekuti inokwanisawo mitemo inoita kuti vanhu vange vachikwanisa kuisa mari dzavo vasingatyi dzingazotorwa kana makambani avo anotorwa. Hurumende yedu ihurumende isingakwanisi kugara nevamwe zvakanaka, zvikuru sei panyaya dzekukwereta mari. Saka zvingangoiti netse kuti ikwerete mari dzekuisa maindastri, asi fana kwangu imari dzinenge dzichidiwa kuti indastri inge ichisimukira. Saka zvingangokasika kuitwa nehurumende kugadzira mitemo inoita kuti avo vane mari dzavo vange vachikwanisawo kuisa mari dzavo. Vane vimbo vakagutsikana kuti mari dzavo hadzizorasika kana kuti hadzizonyura kana kuri kuti pane zvinenge zvaitika kunyanya zvikuru sei munyaya dzezvematongerwo enyika.
Chinano che 3.2% ichi chinorevei kuvanhuwo zvavo?
Kuvanhuwo zvavo 3.2% inokwanisa kusaburitsa cheuviri chakanyanya, nekuti kukura kwachona kune kuri kudoko. Asi tiri kuonawo pane zviri kuitika munyika munomu zvakafanana nekuti hurumende yaakuitiwo mitengo yemafuta ngaidzike zvichienderanawo nekudzika kuri kuita oiri kunze kwenyika. Zvimwe pada zvinozokonzerawo kuti imwe mitengo yezvimwe zvinhu inge ichikwanisa kudzikawo zvichienderana nemitengo yemafuta, nekuti kazhinji kazhinji mitengo yemafuta inokonzera kuti zvinhu zvinge zvichidhura. Saka tinenge tichifungidzira kuti zvinhu zvakadaro zvikatangawo kuitika munyika munomu, hurumende ichionawo kuti mitengo inofanira kudzika, zvinokwanisa kubatsira kusimudzira upfumi zvekutoti chinhanho che 3.2% chinokwanisa kuzopfuuriridzwa mbijana.
VaMasimba Kuchera vanoongorora nyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri mukuru weStudio 7.
Mm-hmm.
Makaterera kunefenyuro yenyu ye Studio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC. Munokwanisa kutinzwa padande mtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, munokwanisawo kutibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080, ni 15455 kHz pa shortwave.
Tinoda kukuzivisai, vateereri, kuti chirongwa chenyu chava ni Facebook page, endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu, www.facebook.com/voa.shona. Zvinhu zvinonzi hazvina kutanga zvakanaka mumakambani akawanda munyika sezvo akakundikana kuvhura kana kuti akaderedza uwandu hwevashandi kubva pakatanga gore rino ra 2015. Mabhanga anonzi gore rapera chete akarasikirwa nevashandi chiuru chimwe chete kubva muvashandi zviuru zvitanhatu zviri pamabasa. Sangano reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rinoti gore rino vashandi vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu vakatorasikirwa nemabasa zvichitevera kuvhara kwebhanga reAllied Bank. Sangano iri rinotiwo kana nhaurirano dzekuedza kuponesa rimwe bhanga dziri kuitwa dzikakundikana mukati memazuva gumi ari kutevera, zvinenge zvoreva kuti vamwe vashandi zana nemakumi matatu vanenge vorasikirwa nemabasa avo zvakare. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinotiwo urongwa hwekuwandudza mitemo yemabasa huri kuda kuitwa nehurumende huchatoita kuti vashandi vakawanda varasikirwe nemabasa sezvo huchipa vashandirwi masimba ekupinza kana kuburitsa munhu basa pavanodira. Dambudziko guru rinonzi rabata nyika munyaya dzeupfumi nderekushayikwa kwemari pamwe nemitemo inonzi inotyisidzira vekunze vanenge vachida kuzotanga mabhizimusi munyika. Mukuseya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano revashandi vemabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaPeter Mutasa, pamwe nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara. Tatanga nekubvunza vaMutasa nezvemamiriro akaita zvino mubandiko ravo remabhanga.
Mashoko aya tiri kutoyambira vanotungamirira nevanoona nezveupfumi wenyika kuti zvino hazvisi kutora gwara rakanaka, especially tikatarisa mubanking sector. Tatarisa gore rinobedzi tikaona kuti vashandi vatarasikirwa navo kuburikidza nekumiswa mabasa nenzira dzakasiyana-siyana, vamwe vachimiswa vachibhadharwa kuti basa rapera, inonzi retrenchment pachirungu, vamwewo vachimira mabasa nekuti mabhengi avaishandira atadza kuramba achioperate achishanda. Vapfuura 1200 gore rino chete. And tichitarisa tiri kuona kuti nhamba yakakura kwazvo tichitarisa sekta yedu nohuduku hwayo, uyezve tichitarisa kuti isekta inofanira kunga yakateramira isina mafungo akanyanya-nyanya ekurakidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, since iri sekta inotarisirwa nevazhinji kuti iwe iri stable.
Vachitambara, nyaya iri kutaurwa navaMutasa iyi inyaya yakaoma zvakadii muchitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi muZimbabwe?
Inyaya yakaoma zvakanyanyisisa, ende inyaya isiri kungobata wemabhanga chete, asi nyaya iri kubatawo masectors ese, wana manufacturing sector, ndingauti masectors ese economy, even vachinamasa gore rapfuura pawaiparura budget regore rino wakataura kuti makambani akawandisisa akavhara kana kuretrencha vashandi vazhinji vakarasikirwa namabasa. Kai dambudziko guru guru muZimbabwe adaino nguva, dambudziko rekurasikirwa kwemabasa riri kukonzereswa nekusafamba zvakanaka kuita ikonomi yedu yeZimbabwe.
VaMutasa, pane humbowo here huri kupiwawo vashandi vanenge vamiswa mabasa ava kuti zvechokwadi kambani kana kuti bhanga iri raakundikana kunge richiramba richishanda?
Tinoona kuti humbowo humwe huri pachena kuti bengi raramba kushanda nekuti vamwe vari kubva vatovharwa nereserve bank vamwewo vari kusarendawo malaisensi vachiti hatichatogoni kuenderera mberi, uyezve vazhinji vanenge vatotadza kubhadhara mihoro yavanhu kwenguva yakati rebei. Saka zvichishuwa kuti mabhanga anenge akutotadza kushanda sezvaanotarisirwa. Asi tinenge tine hedu kutsutsumwa kwakanyanya kuti mazhinji acho haasi kungotadza bedzi kuenderera mberi nebasa nokuda kwamamiriro okunze ega, asi mamwewo ari kutadza kuenderera mberi nokuda kwehuori kune vanotungamira mabhengi navaridzi vamabhengi. Saka ndoo kutsutsumwa kumwe kwatinako.
Vachitambara mabhanga mazhinji ari kunzi ari kuondomoka, ndoo mabhanga vatema kana kuti ane varidzi vemunyika, zvii zviri kuita kuti ange ariwo mabhanga ari kunyanyorohwa nenhamwe?
Maonero angu zvizviri zviri kuitika. Chekutangisisa inyaya yecorporate governance, makaona kumanejwa kunoita mabhanga anga indigenous banks aya, I think kune machallenge akawandisisa in terms of nyaya dzecorporate governance. Makaonawo zvakare kuti ndiwo mabhanga ane proportion guru atinoti mainsider non-performing loans. Saka izvozvo zvine zvichitira kuitira kuti mabhanga anogona kunge asiri kumanejwa zvakanaka. Chimwe chinenge chichiitika ndechekuti nyaya yeliquidity crunch ndo inozopedzisira yaida kuti mabhanga anga achizovhara, nekuti kana bhanga rakatarisana kana rakasangana nematambudziko, normally capital ndo inenge ichifanira kuzoita as a buffer against malosses anenge aitwa nebhanga. Saka kana capital yakadepletwa, zvinoreva kuti mashareholders akufanira kuwedzera capital yavo. In this case anenge ari maindigenous shareholders anenge achifanira kuti awedzera aise ine capital mubhanga. Vazhinji vacho vanenge vasina mari dzacho dzinenge dzichitarisirwa kuzivangwa achiisa kumita macapital adequacy ratios.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vaProsper Chitambara. Manzwawo zvakare kubva kumunyori mukuru weZimbabwe Banks and Allied Workers Union, vaPeter Mutasa. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM nasi, tiri kupa imi vatereri mukana wekutaura zviri kutsikwe moyo wenyu, zvamunoda kunzwa uye zvamuri kuonawo zviri kuitika munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mukwanise kutaura pa Live Talk.
Masangano akasiyana siyana ane chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa asangana nasi muJohannesburg achizeya chirongwa cheZimbabwe Dispensation Program, icho chakapera musi wazviita 31. Chirongwa ichi chaive chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinyorese kuitira kuti zvishande nekugara muSouth Africa zviri pamutemo. Asi zvinonzi pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru matatu nezvisere zvakakundikana kunyoresa nepamusana pezvikonzero zvakasiyana-siyana. Masangano aya ayo anosanganisira Zimbabwe Coalition, Zimbabwe Community in South Africa, New Generation Trust nemamwe anonzi awirirana kusvitsa chichemo ichi kubazi rezvemukati menyika muSouth Africa chekuti nguva yekunyoresa iwedzerwe sezvo vamwe vanhu vakatadza kunyoresa mukati menguva yainge yatarwa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kudivire South Africa kuti ichatambira here kana kuti kwete chikumbiro ichi.
Ya, svika nguva yekuti timboverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages amatitumira.
Munyori wekutanga anoti, makadii mukoma Blessing naJonga, ndingafara chaizvo kana mukaverengawo tsamba yangu. Ndinofarira kunzwa Studio 7 misi yose. Ndini Jasper Gwenzi kuZimbabwe kuChipinge. Mukoma Gwenzi vakaisa mashoko aya paFacebook yedu neZuro.
Mumwe anotiwo, tinokutendai mukoma Jonga, Blessing PJ nevamwe vashamarari veStudio 7. Varume, Mwari ngavave nemi nekuti munotivaraidza. Aiwa, nguva Jonga ndo inenge yaita shanje. Togubira pano tichimbotarisa misoro yedu yenhau zvakare.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoshanyira nhengo dzebato ravo mumusha unogara veruzhinji weBudiriro dzakarohwa nenhengo dzeZANU-PF mukupera kwesvondo.
Dunhu reManicaland rinobuda nechisungo chekuti vaDidmus Mutasa vadzingwe zvachose mubato iri vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri webato vaRobert Mugabe.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika ine mufaro ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, toksiya minandimi yake mwakaliele na Jonga.